Zimbabwe yaiswa mugungano rimwe chete nechikwata chine mukombe uyu Australia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka makwikwi achaitwa kubva muswa 12 kusvika 21 chikunguru muLiverpool kuEngland gore rinouya. Asi Zimbabwe haifarire kunyanya kutemwa nemusoro nekuti zvikwata zvitatu kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakwikwi aya ayo ari kuunganidza zvikwata gumi nezvitanhatu. MaGermans ari kutanga kurwira mukombe uyu musi wa 13 chikunguru apo vari kusangana neSri Lanka zuva rimwe chete Australia ichangobva kubandana neNorthern Ireland. Sri Lanka ndiyo iri pasi mugungano iri neurongwa hwenetball pasi rese zvekuti mukuru weZimbabwe Netball Association Muzare Letsia Chipandu vanofunga kuti vakarova Sri Lanka chete zvavo zvinenge zvaita. Mumwe musigiri wemutambo uyu Muzare Charity Muzaninamo vanoti ivo Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo wavo neSri Lanka kuti nzira yavo ichene.
Apa this time tikutarisira kuti ndopatichatombopindawo because kana iri Australia yagara tinototya but kana iri Sri Lanka apa pane madoubts apa asi tinopinda.
Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vatichafa Katumba vanoti Australia chete ndiyo inotyisa mugungano iri.
Maonero angu inini ndikuona kunge zvinofadza zvikuru asi isisu takasimba maonero ataita kuqualify kwatakatoita suka zvoradza kuti takatosimba. Australia zvayo itimu hombe atitye zvedu but isisu takasimba tinotarisira kuti tinokuqualify kuendera mberi.
Aka ndiko kekutanga Zimbabwe ichikwanisa kubudirira kuenda makundano aya kubvira muna 1963 apo makwikwi aya akavambwa. Zimbabwe yakasvika padanho iri mushure mekupedza iri pachidanho chechipiri pasi peUganda kumaAfrica Netball Championships. Zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa kumakundano aya iSouth Africa, Malawi neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.